Kusvika parizvino hatisati taona matanho akatorwa taangonzwa kubvundusira kuti tichatora mazuva kana kuti tichatora mari. Pati zvese izvo hapana chatichaitika nokuti sezvatakangotaura strike yanga iri legal. Hazvikwanisi kuti Public Service Commission ikwanise kutora mazuva kana mari nokuti principle of natural justice inotaura kuti hapana munhu anowanikwa ane mhosva asina mbosheedzwa kuti anzvikewo side rake kuti zvakaita sei. Saka isusu tinoziva kuti Public Service Commission ine tsamba yakatostempa musi wa8 January yaipa notice ye2 weeks kuenda kuindustrial action. Hapana zvayakaita kusvika 2 weeks dzacho dzapera idzodzo. Saka isu hatakangomirira kuti kana ikaita any action kungava kutora mari kana kutora mazuva, tinokwirawo kumaatare tobvunza kuti zvafamba sei kuti vazowana varayiridzi vari guilty vasina kumbovadana kuvabvunzawo. Saka isu tinogara tichingotaura kuti mutemo unofanira kuchirespektiwa, even kana Public Service Commission yaida kuti declare strike yacho kuti iri illegal, yaifanira yakaenda kumatare kulabor court. Nokuti inenge iri interested party, and interested party hakwanisi kuti ati kuno umwe wake isirira mari kwairi takaipa notice yozoti strike iri illegal, but vaitoenda kulabor court. Labor court yoita inonzi show cause order. Saka isu hatinamboserwa neshow cause order. Strike yedu yanga yakachena, tsamba yakapewa Public Service Commission, and we are part and parcel Apex Council.
Saka iye zvino zvinhu zvakamira sei kuvarayiridzi? Tichiona kuti mazuva apera maimbotaurwa zvakare kuti mungangodzokera pakuramwa mabasa kana kushanda zuva rimwe chete pasvondo.
Takamirira kuti varayiridzi vatambire mari musi wa19. Kana vatambira mari iyoyo toona kuti tingaita, because mari yacho inenge isingakwani, toendawo ipapo pamadays anenge achienderana nemari yavanenge vatambira. Zvekare varayiridzi havasi kufara kuti hurumende yatora nguva isina kuita zvayaiclaima kuti inoda kuita, nokuti vaiti vanoda kunegotiata neApex Council. Manegotiations achana ari insecurity, but tirikumbonzwawo kuti hakuna chiri kubuda ikoko, hakuna chengwa, vatenzi varayira mutakura.
Tinoona kuti iro svondo rino varayiridzi makasangana neTisha Professional Council, chii chakabuda kumusangano ikoko?
Hakuna chakabuda. Chokutanga ndechokuti musangano uyu unofanira kunge uchitungamirwa nematicher unions, kuchiitwa mameeting akawanda paprovince kuti varayiridzi vakawanda vange vanokwanisa kutaura zvavanonzwa kuti ndo zvavanoda kuti musangano unomirira maticha uri weprofessional council unge wakaita. But maprovince akakura panika Midlands inobva kuZambia kusvika kuSouth Africa, waiwanikwa kuchiita musangano umwe chete muprovince. Saka varayiridzi vakawanda vakashaya nguva yekuti vanopa nhunha dzavo. Asi zvatiringoona futi ndezvekuti Ministry of Education inoda kutoita fundraising navarayiridzi kuti itore Teacher Professional Council semuenzaniso wekuwana mari dzenge dzichikontributwa navarayiridzi dzokushandisa. Asi tiringovaudza kuti Teacher Professional Council inofanira kunge iri independent, autonomous, isina vanhu vakawanda vanoapointwa naminister of education sezvatiri kuona mubhiri ririko izvezvizvi. Zvekare Teacher Professional Council haisi yediscipline. Tinoona kwakanyanya kurerekera kudiscipline kuti kuda kushungurudza varayiridzi kuti mukaenda kustrike mbonzi dzasa unethical behavior, it's an act of misconduct. Hatifani kuzowana futi Ministry of Education kana commission ichitonga nyaya dzediscipline kana tava neTeacher Professional Council.